This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chibabvu 10, 2016.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Dare remagurukota AMDCT rinosangana muHarare richizeya urongwa hwehurumende hwekuda kuparura mari yemabond notes.
Vemabhizimusi voisa pfungwa dzavo paurongwa hwemabond notes anetsa munyika.
Vamwe vorarama nekutengesa zvihuta pamwe nekuzvidya.
Mazita evanhu vari kubatwa nemambure ePanama Papers oburitswa neStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare remakurukota eMDC ehurumende parutivi kana kuti Shadow Cabinet rasangana muHarare nhasi rikaziya urongwa hwehurumende hwekuunza mari yemabond notes nokubuda nezvisungo. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai uye variwo mutauriri wedare remakurukota ehurumende parutivi yebato iri vaLuke Tamborinyoka vaudza Studio 7 mushure memusangano uyu kuti Shadow Cabinet yavo yaratidza kushushikana zvikuru neurongwa hweReserve Bank of Zimbabwe hwekuda kuunza mabond notes aya.
Chaitika ndechekuti President Tsvangirai vadedzera musangano weemergency weShadow Cabinet meeting kuti utaure nenyaya ye masichike mari arida kuprintwa nehurumende anotidzora zvakare kune zvakambiitika mugore ra 2008. Musangano wevadedzerwa udaro vasangana nhasi maShadow Cabinet Ministers eMDC kwemaawa anokwana matatu vachitaura nenyaya yemaimplications kwazvo tingati zvingaitike kuvanhu nekunyika kana mari iyoyo ichinge yaprintwa tiri kuti mabond notes ari kunzi nehurumende mabond notes. Maitwa mapresentations akadzama chaizvo ane detail rakawanda nenyaya inonyatsoratidza kuti mesha rinotorwa nehurumende inoafekta ikonomi yedu sei, inoafekta maordinary Zimbabweni sei. Chaitika ndechekuti Shadow Cabinet yaratidza kushungurudzika nekuti hurumende ndokwayafunga kuendesa nyika.
Vatamborinyoka vati urongwa hwekuunza mabond notes aya hune chekuita nezvematongerwo enyika, vachiti iyi inzira yehurumende yeZANU-PF yekuda kudhinda mari kuti ibhadhare vashandi vayo mari dzemihoro nezvimwe zvakadaro, sezvo vachiti homwe yehurumende yakaboka.
Ine chekuita nezvematongerwo enyika nekuti hurumende haina mari. Nekuti hurumende haina mari zviri pachena kuti hurumende mwedzi unouya kana unowatiri zvakachiratidza pachena kuti hurumende yanga isingakwanisi kubhadhara macivil servants. Tinoona danho iri ranga richikonzerwa nekuti ndosaka vanga vasvika kuma $20 pamari yavarida kuprinta. Iri kukonzerwa nekuti hurumende irida kutoshandisa mari iyoyi kuti iprinte masarari zemacivil servants. Zviri pachena kuti inyaya yematongerwo enyika nekuti hurumende yaomerwa, hurumende haina mari.
Asi gavana webhanga reReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangunjwa vaudza Studio 7 parunhare kuti bhanga ravo haripinzi nyaya dzezvematongerwo enyika mukuita basa raro. VaMangunjwa vati urongwa hwavo hwokuunza mabond notes ndehwekuedza kugadzirisa nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga kuri kuita kuti veruzhinji vashaye mari yekushandisa zuva nezuva. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo vati titumire mibvunzo asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro penyaya iyi. Zvichakadai, vatamborinyoka vati musangano waitwa neshadow cabinet wabvumirana kuti pashevedzwe musangano wekomiti yebato ravo nechimbi chimbi yenational executive kuti izeye gwara richatorwa nebato ravo panyaya iyi, sezvo vachiti nyaya iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika.
And organ yemusangano chete inokwanisa kutaura kuti danho ratingatore politically nderipi inational executive iyoyo ndeya denzerwa zvechimbi chimbi navatsvangirai ichasangana musi wechina.
Asi imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaDavid Masunda vanoti havaone hurumende yeZANU PF ichidzokera kumashure panyaya iyi.
Kuona kwangu inini handifunge kuti vangadzokere shure panyaya iyoyi, nekuti zvinhu zvakatotaurwa nemukuru mukuru webhanga reZimbabwe, Reserve Bank of Zimbabwe, vaDr Manguja, havangangotaura zvinhu izvozvo vasati vataura nevamwe vavo mugovernment nemumahofisi avo. Saka ndofunga vakatonyatsodzeya nyaya iyi vakaona kuti ndo chete zvingakwanise kuti mari iwanikwe nekushekwa kuri kuitwa mari muZimbabwe nguva inei, kuti vanhu vari kuti vakaenda kumabhanga vanosvikoshaya mari dzavo.
Zvichakadai, vatamborinyoka vati bato ravo riri kuda kuti nyika irambe ichishandisa mari yekunze. Kudzamara upfumi hwenyika hwasimukira, nyika yave kukwanisa kutengeserawo dzimwe nyika kuti iwane mari yekunze. Vati pari zvino upfumi hwenyika huri mumadhaka, zvekuti zviri kuitwa nebhanga guru renyika zvekuunza mabond notes aya kuedza kudzosa dhora remuZimbabwe nerweseri, zvavanoti zvinogona kupinza nyika muna taisireva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nyanzvi munyaya zveupfumi dzinoti chitsvambe chiri kuna gavhuna wereserve bank of Zimbabwe Dr John Mangudya kuti vape vanhu veZimbabwe chivimbo chekuti mari dzemabond notes dzavari kuda kuparura hadzizoshaye huremu sezvakaita mabiera checks akamboparurwa nevaiva gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono. VaMangudya vanoti vachaparura mari dzemabond notes idzi mukati memwedzi miviri. Vanotiwo mabond notes aya anenge aine huremu hwakafanana nedhora rekuAmerica. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeOxlink Capital vaBrains Muchemwa vanoti vanhu ndivo vane izwi rekupedzisira pakushanda kana kusashanda kwemabond notes. Asi vativo ivo mbune havaone mabond notes aya achikwanisa kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari uye kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo mumwe mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona mabond notes aya achikwanisa kugadzirisa zvinhu here munyika.
Kwete, harigadzirisi nokuti dambudziko riripo iko zvino nderokuti hurumende haina kugona kuita zvaifanira kuita, zvaifanira kuwandutsa upfumi hwenyika kuti hurumende igone kunge ine mari yakawanda yokunze yatiri kushandisa. Nokuti dambudziko ratinaro iko zvino nderokuti hapana zvirimwa nezvicherwa zviri kutengeswa zvichiunza mari inobatsira kuti zvinhu zvinodiwa kuti zvibhadharwe munyika yedu nehurumende nevasiri muhurumende vagari vemuZimbabwe tigone kuita zvatinofanira kuita. Mari iyoyo haisi kukwana, yakatoderera nokuda kwekuderera kwemitengo yepasi rose, zvakare nokuda kwekushayika kwemvura kwakaitwa gore rino, nezvimwe zvakaita zvakaitwa nehurumende kuvimbisa vashandi vayo kuti ichavapa mabhonasi iyo isina mari. Zvakare iko zvino vakavimbisa varwi verusununguko kunzi vachapuhwa rubatsiro, iyo mari yacho isipo. Saka izvozvo zvaita kuti zvinodiwa kuti zviitwe nehurumende zvikure chose, asi kahomwe kacho kaite kakari kadiki diki. Saka tawanza mbambo padehwe reshindi.
Asika vaMangudya vari kuti ndo zvakambotaurwa nevanhu pavakaunza ivo mabond coins nekudaro havasi kushamisika nemashoko aya.
Zvakasiyana chose. Mabond coins anga aripo kubatsirana nemari yokunze, nokuti mari yokunze yanga isingagoni kutipa change. Saka zvakanyatsouya zvichishanda pamwe chete nokuti mabond notes anga achibatsira kuti munhu ukatenga panzvimbo yekupuhwa chimukuyu kana kupuhwa zviwitsi zvanga zvichiitwa zviya nokuda kwechenji, yaibatsira kuti pave nokufamba kwakanaka kwemari. Iyi yemanotsi yakukwikwidzana nemari yokunze. $1 yebond note yakukwikwidzana ne$1. Zvichireva kuti pave nedambudziko rokuti munhu akusarudza kuti ndinoda here kubata bond note kana kuti ndobata mari yokunze. Saka munhu wega wega anofunga anotoda kubata mari yokunze isiri iyi yebond note, nokuti yebond note iyi inofamba zvakare nokubata kwatinoita upfumi hwedu. Sekuona kwatinoita kana pari zvino, kusawa nediscipline kwehurumende ndo kunoita kuti mari ikurumidze kushaya uremu hwayo.
Avo vanga vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development of Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare.
Vaimbovi vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe vanodarika makumi manomwe vakamiswa mabasa gore rapera pasi pemutemo wechiziviso chemwedzi mitatu vanonzi nhasi vaenda kumahofisi ekambani iyi kuBulawayo vachida kunzwa kuti vanopiwa riini mari dzavo dzekumiswa mabasa. Vashandi ava vanonzi vari kupomera kambani iyi kunyarara kwemwedzi gumi yose kubva pavakamiswa mabasa pasina chairi kuita kunyange hazvo yakanga yakavapa zvivimbiso. Mumwe mushandi weNational Railways of Zimbabwe anoruzivo nezvatora nzvimbo asi asingabvumidzwi kutaura anoti vashandi ava vazoshara mumiriri mumwe chete asangana nemukuru anoona nezvevashandi vakazeya nezvenyaya iyi. Mutauriri weNRZ vafanirwa masikati vati tivabate mangwana apo vanenge vave neruzivo ruzere nezvenyaya iyi. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti masangano anomirira vashandi ari kuita zvose zvaanogona kubatsira vashandi vakamiswa mabasa ava kuti vapiwe mari dzavo nemakambani avaishandira. Ngatinzwei hurukuru yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Maorganizations anomirira vashandi kumasectors akasiyana-siyana, ndiri kureva matrade unions ari pasi peZCTU akawanda, vari kubatsira vashandi ivavo kuti vawane mugove wavo. Vari kuita hurukuro nemanagement. Management dzinenge dzichiti vashandi ava havagoni kudzorerwa babasa, vangangopiwa mugove wavo. Pane vamwe vadzora kumavasa nekuti kambani inenge ichiti haina mari yokubhadhara.
Asi iwo makambani ari kuzoti vashandi vaakambomisa mabasa vadzoke ava ari kuzokwanisa here kuvabhadhara mari kana akambenge avamisa basa nekuti akanga asina mari idzodzo?
Kwete, zvatiri kuona kana kuti zvatiri kusangana nazvo zviri kuuya kwatiri ndezvokuti vashandi vamwe vadzorwa kumavasa asi horo rinenge rasarira kumashure kana kuti kubhadhara uko. Kambani inenge ichiti mari yacho yeretrenchment inenge isipo, asi nekuita shoma kwevasa tiri kuona vakawanda vari kusaririra kumashure kupiwa mari dzavo. Saka idambudziko riripo kumaindastry kuti ivavo vadzorwa vacho havasi kupiwa horo ravo kupera kwesondo rega rega kana kupera kwemwedzi wega wega.
Iyo nyaya yekumiswa mabasa tinonzwa hurumende inenge yakambobudawo nenyaya dzekuti vanhu ivavo vabhadharwe mari dzinopfuura dzemwedzi mitatu iyoyo yavainzi vachapiwa materminal benefits yemwedzi mitatu. Danho iroro rakasvika papi?
Ndizvo zviripo pamutemo, asi zvinoitika ndezvokuti maemployers anenge achiti havana mari yakadaro.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-11605 ne-15775 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Motokari yanga yakaiswa bambu yaputika kumuganhu kweAfghanistan nePakistan, vanhu vatanhatu vakafa muchiitiko ichi. Izvi zvaitika mudunhu reNazian uye pane vana vadiki vafawo muchiitiko ichi.
G20 Chikoro chepamusoro chemauto muAmerica charamba kutambira chikumbiro chemudzidzi mutsva wechitendero chechimuslim kuti abvumidzwe kupfeka nguwani yechitendero chake apo anenge akapfeka uniformu. Chikoro chemauto cheCitadel icho chiri muSouth Carolina chakati mwedzi wapera chaizozeya chikumbiro ichi icho chakabva kumudzidzi wechikadzi uyo anofanira kupedza zvidzidzo zvake muna 2020 kuti afeke nguwani yechijihad. Asi chikumbiro ichi charamba kutambirwa nhasi. Magatirira kustudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchengeta zvihuta nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe ndo vari kuchengeta zvihuta zvekudya nemhuri dzavo, kuchitiwo vamwe vachizvichengeta kuitira kuzotengesa mazai acho ayo anonzi ane chikafu chinovaka muviri uye nekupawo utano hwakanaka. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemudunhu reMashonaland West vari kuchengeta zvihuta vanoti vari kuzvichengeta nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira kudya nyama yazvo, kutengesa mazai acho kune avo vari kuda kupinda mubhizinisi rekuchengeta zvihuta kuti vawane mari yekuti vararame pamwe nekutengesa mazai sezvo ane chikafu chinovaka muviri. Asi vamwe vanoti bhizinisi rezvihuta izano revamwe vanhu rekuda kuita mari pavasina kudyara. Mumwe avo vane pfungwa idzi ndivaFelix Kamhuka, avanoona nezvemari vakazvimiririra. Vakamhuka vanoti izvi zviri pachena nekuti vanhu vari kudzidzisa kuchengetwa kwezvihuta ndivo vanopa vavanenge vadzidzisa kuchengeta zvihuta zvihuta zvekutanga bhizinisi. Vanowirirana kuti vanenge vapiwa zvihuta zvekutanga bhizinisi vanongotengesa mazai acho kwavari kuitira kuti vachechenese mazai aya kuti vagozopawo vamwe vavanenge vadzidzisa zvichingodaro. Makambani anodzidzisa vanhu kuchengeta zvihuta anongotenga mazai ezvihuta zvemunhu wavanenge vadzidzisa chete, izvo zvinozoita kuti munhu asina kudzidziswa ashaye kwekutengesa mazai ake. Vakamhuka vanoti izvi hazvina kusiyana neurongwa hwakambotekechera munyika makore mashoma apfuura hwekuti vanhu vaipa mari kuvanhu zvichinzi ichabereka kwapera mazuva mashoma. Vakamhuka vanoti vanotanga kuzviita ndivo vanowana mari yakawanda, asi vanotevera mushure hapana chavanowana, vanenge voshandira vakatanga. Vakamhuka vanotsanangura muchidimbu.
Ndinoona kuti zvinenge zvakafanana nekuti vanhu vanotanga zvinhu izvi haunyatsoona munhu anoizoita mari nazvo kuzasi kunoku, asi vari kumusoro vanotanga nazvo ndivo vari kunyanyowana mari nazvo. Chiro makazvinyatsozvitarisisa, vanhu vanoti vari kuita nemari nezvihuta, asi isusu kuno kuzasi maconsumer hatiwani maproducts acho.
VaAlexio Mazambani mugari wekuAlaska muchinoi. VaMazambani vanoti havana basa neramangwana, asi pari zvino vanoti bhizinisi ravo rezvihuta riri kuvabhadhara. VaMazambani vanochengeta zvihuta makumi masere vanoti vanowana mazai makumi matanhatu pazuva anovapa madhora gumi nemaviri pazuva. Mazai makumi matatu inovakireti inotengwa nemadhora matanhatu. VaMazambani vanoti vachawana madhora gumi nemaviri pazuva kwemakore maviri achatevera, sezvo chihuta chichikandira kwemakore maviri chichikandira zai rimwe chete pazuva.
Then kana zvakuleya zvinoleya every day for the next 2 years. Mazai acho tinotengesa at $6 per crate. Izvo zvihuta kana zvisiyo zvakada zvima meals izvi togona kuzvitengesa yadeti $3 for meat per bed. Asi kuHarare farmers price vanotenga $13.50 per kg.
Izvo zvinotsigirwa navaKennedy Mushonga Hande mugari wekuBrundish muchinoi, vanoti vanotengesa mazai kuvanhu vanouya kuzotengera pamba pavo. VaMushonga Hande vanoti vanotengesa mazai mashanu padhora uye vanotengeserawo avo vanenge vachida kana rimwe chete, iro vanotengesa 20 cents.
Mazai achona anoita $4 to $5. kuti makete zvinongona yekupi
mumwe mugaro wemuchinoi amai Miranda choguguza avanotenga mazai maviri pazuva kuna vamushonga hande vanoti vakanzina chiremba vadye mazai maviri mambishe echihuta kuti muviri wavo waireva makirogiramu zana nemakumi mashanu uderere amai choguguza vanoti zviri kuvashandira zvekuti muviri wavo wave kurema makumi mapfumbamwe kubva gore rapera uye havachina kukwira kweropa mutsinga dzavo
zvamunoona kudai nekuonda kwandaita uku kanga ndakasimba zvokuti ndaitadza kana kukotama kana kose ezvinezvi kana odrop yangu ndatochinja nekuda kwekuti ndakanga namwamasa izvuta saka ndikufara nebhodhi yandinayo because kana wakasimba kaonenge uine mene zvirwere zvakawandisa saka neslim board im active ndinokwanisa kuita zvese zvandinoda kuita
vamushonga hande vanoti kuchengeta zviuta kunoda kudzidziswa kuti munhu akudze zviuta zvakanaka kuti zvigokandira mazaya akawanda vamushonga hande vanoti ruzivo runoita kuti kurera zviuta zvinofa zviite zvishoma kubva pazuva rimwe chete kusvika mavhiki matanhatu apo zvinotanga kukandira mazai chiremba Ramson mhiripiri vekukaroi vanoti nyama yechihuta yakangofanana nenyama yese yeshiri vachiti manyepo kuti ine zvinovaka muviri kudarika dzimwe nyama dzeshiri mufundisi Donald Mushipo weEvangelical Church of Zimbabwe vanoti nyaya yezvihuta haisi itsva sezvo mwari vakambopa vana veIsraeri zvihuta murenje maita nzara vamushipi vanoti zvichida mwari vapa vana vemuzimbabwe zvihuta kuti vararame munguva ino yenzara yatekeshera munyika
zvihuta hazvina kutanga zvino because tinotarisa mumagwaro zvinobudisa pachena kuti vana vaisraeri vari on the way kuenda kuisraeri vakasvika nguva yekuti vakakomplaina vachiti zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka vane nzara mwari ndokubva vavatino nokuda kwekuti imima hamuna nyama yekudya ndokubva vapiwa zvihuta kuti vadye saka mune nguva yenzara kazhinji zvihuta zvinoshanda nekuwana as a provision yekuti vanhu vararame vaenderere mberi neupenyu
vamwe vakaita savakenani musendami avo vanogara mumusha weveruzhinji wehunyani vanoti nekuda kwekushayikwa kwemabasa kuchengeta nekutengesa zvihuta ndizvo zvave kuvapa kurarama ivo nemudzimai wavo nevana vatatu
kuona kwandiri kuita kunenge kutodzvanyira kutodzvanyirira isusu vanhu because hatina mabasa ekuita tiri kutoona mari inokwana kucheketa zvihuta
hurumende yakambopindira munyaya iyi ichiti inoda kutanga yaongorora nekuisa mitemo inofanirwa kutevedzerwa mukuchengeta nekutengeserana zvihuta asi pakaita kugunununa kukuru munyika izvo zvakapa kuti hurumende isi vachiita madiro ajojina ndakamirira muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vagari vekubhikita kumasvingo vanoti vari kuyaura nenzara sezvo gohwo ravo regore rino risina kuita zvakanaka. Ava Brighton Vengere vanoti hurumende inofanira kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika kuitira kuti ikwanise kupema chikafu chekupa vanhu avo vononga svosve nemuromo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro navaVengere kuti tinzwe zviri kuitika mudunhu ravo.
Nzara iri kuno iri kutsiriridza kwete zvokutamba vhiya. Hatina pokutangira. Nyika yese tiri kurwadziwa chibage chiri kuuyawo chinonzi ndecheso chahufe but hachina zvachinokwanisa kuita ndinongopuwa vaviri vatatu vana but isusu kuti tikwanise kuti tirarame vamwe vese ruzhinji harusiri kukwanisa zvoti ndinotamba kuti tena vamwe vestudio 7 vatombosvikawo kuno kubhikita vaona zviri pachikoro pamushana ndopavaizotenda kuti zvichiwa kune nzara
saka vanhu vari kurarama neizuwa nezuwa
hapana watongeta chiricho chakevo ndopanowana kundokwanisa kuti ungawanave here katukeji kaka 10 kg kohufu vanhu vazhinji vari kuinda pachikoro pamushana vachindokwanisa kutomirira sadza rinosiyiwa nevana vechikoro kuti vagorya vagoya vagopa mhuri vagorya hapana pokutangira tiri kutaura zvokwadi kuti hapana pokutanga nokuti iko zvino chashupa muno muzimbabwe ndechekuti mari chaiyo chaiyo yava kushupa kuwana
mataura imi kuti pane chimwe chikafu chiri kuuya chinombopiwa vanhu ndechipi ichi uyezve muri kukwanisa kuchiwana here
ichi iso chahufe vanogona kupuwa munogona kunzi muvillage vatatu vaviri vazhinji vese the rest yese haina chairi kuwana kukwanisa kuwana
imi munorarama sei zuva nezuva nemhuri yenyu uyezve mhuri yakakura sei
inini ndine vana vangu vanokwana kuita 4 nemudzimai kurarama kwacho ndingati ndiko kuti ukawanopa waicharicho pamwe urogona kuti vata nenzara nemhuri usina pokutangira kana kukuenda kuti undokumbira vamwe next door yako iri kuchemawo nenzara hapana pairi kukwanisa kuwana saka ukakwanisa kuitawo chiricho chiya ndochaunomhanya undotenga ka 10 kg mombochovha nevana kuti tiwane pokuti titange chaipo chaipo takungozvisa kuna mwari kuti teindepi
semaonero enyu zvii zvingaitwe nehurumende kuti upenyu hwevanhu semi uendeke
yanzwisisana nevamwe manext door kana nedzimwe nyika dzakatikomberedza vawana kupema chikafu nokuti ivo pachavo hurumende yedu haisiri kutokwanisa kupema kukwanisa kuwana chikafu chokupa vanhu kungotaura kwemuromo kuti tiri kupa vanhu chikafu asi hakuna kwavari kukwanisa kuti vasupply vanhu vese saka tiri kushuvira dai hurumende yedu yanga vanga vatinzwisisavo vakwanisa kupema kune vamwe vane zvinhu zvavo vasingaiti pamuromo kuti chikafu tigochiwanavo
avo vanga vari vabrighton vengere mumwe mugari wekubhikita vachitaura namavelas muhlanganyawo westudio 7 vari parunare kumasvingo
nyaya dzemagwaro epanama papers atsviriridza zvakare zvichitevera kuburiswa kwemazita emakambani pamwe nevanhu vane chekuita nekambani yemosak fonseca iyo ine muzinda mupanama uye iine mahofisi anodarika makumi mana pasi rose mazita aya ari kukwanisa kuonekwa padandemutande kambani yemosak fonseca iri kupomerwa mhosva nenyika dzakawanda yekutyora kufambiswa kwemari pakati penyika dzakasiyana-siyana magwaro epanama papers ane mafaira anodarika mamiriyoni 10 ayo ari kuongororwa nemakambani ezvenhau anodarika zana pasi rose kusanganisira studio 7 vanhu vemuzimbabwe vanonzi vakaumba makambani kubritish virgin islands nekuisle of man pamwe nepanama vanosanganisira mukuru wezimplats vaalex membere mumwe mukuru kusebles vajackson murehwa muzvinabhizimusi vachris goromonzi vaVictor Robinson Gapare, vaMark Watson, pamwe nemhuri yekwaWatson, vaPaul Soko, vaBernard Lunga, vaHappy Mapara nevamwe. Kana muchida kuona mamwe mazita evanhu vari muPanama Papers, endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Mazita aya achange avapo mushure memaawa mashoma.
Mochirongwa cheve chidiki chethe connection nasi tiri kutarisa kurasikirwa kweZimbabwe nevechidiki vakawanda avo vanoenda kunodzidza kunze kwenyika uye kushanda kunyika idzodzo kana vapedza zvidzidzo zvavo.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001202465-0318.
Ngati sanganei muchirongwa The Connection mangwana muneni wenyu ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Tatenda Gumbo.
Kambo wasakara nzwisa chete kubva kuna mutukudzi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu uye vateereri musakanganwe kuti kana muchida kupinda muchirongwa chedu chethe connection munokwanisa kutumira matext messages panhamba dzinoti 1202465-0318
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau
Dare remakurukota AMDCT rinosangana muHarare richizeya urongwa wehurumende wekuda kuparura mari yemabond notes.
Vemabhizimusi voisa pfungwa dzavo paurongwa hwemabond notes anetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga munhau dzechirungu.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, May 10th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Jonga Kandemiri. Here are our top stories this evening. Morgan Tsvangirai's MDCT says the proposed introduction of bond notes is politically motivated.
We had the same era of bearer checks, and we had poor quintillionaires and poor millionaires in the country. So the shadow cabinet was very much disturbed that this government wants to walk the same road again.
Former workers of the National Railways of Zimbabwe demand their terminal benefits.
There are those employers who are coming forward to say we'll be able to pay in installments. We don't have the money. There is another group of employers which is adamant, which is not communicating.
And some Zimbabweans are making a living through keeping quail birds.
I'm forgetting my $12.
These stories and much more coming up. Stay tuned. The MDCT Shadow Cabinet met today to discuss cash shortages affecting the transacting public and criticize plans by the central bank to introduce bond notes, saying the move was politically motivated. Our correspondent Thomas Chiripasi has more details from Harare.
Following the Shadow Cabinet's meeting held at MDCT leader Morgan Tsvangirai's residence in Harare, Cabinet and Tsvangirai's spokesperson, Luke Tamborinyoka, told Studio 7 that his party expressed concern at the Reserve Bank of Zimbabwe's plans to introduce bond notes, saying such a move was detrimental to the country's economic growth.
The Shadow Cabinet expressed the concern, noted with concern that this is what government has decided to do. It noted with concern that Zimbabweans have walked this road before, and it was a traumatic road. In 2008-2007, we had the same era of bearer checks, and we had poor quintillionaires and poor millionaires in the country. So the Shadow Cabinet was very much disturbed that this government wants to walk the same road again. Having noted this, the Shadow Cabinet also had detailed presentations of how this new measure was going to affect all sectors of the economy and how it was going to affect ordinary Zimbabweans.
Tamborinyoka said the Shadow Cabinet felt that the proposed introduction of the bond notes that has been criticized by several Zimbabweans was a ploy by the ZANU-PF government to print money to enable it to pay civil servant salaries and for other services because the government purse is empty.
It is actually very clear that this government is broke. This government has run out of money. This cash crisis was beginning to affect this government. You can actually tell that in the very near future, this government was not going to be able to pay its own civil servants. And you and me know that it wants to use these bond currencies to pay civil servants because it is broke.
But Central Bank Governor John Mangunjga told Studio 7 by phone that the RBZ does not make key fiscal decisions along political lines. The central bank chief added that his bank's proposed intervention was meant to ease the cash shortages being experienced by members of the public. Contacted for comment, ZANU-PF spokesperson Simon Kayamoyo requested questions in writing, but he had not responded at the time of going to air. Tamborinyoka says the MDCT has called for an urgent national executive meeting Thursday to map the way forward, noting that this issue now requires a political solution.
It was also noted that the root cause of this crisis was political, and that what was needed was an urgent political response, a comprehensive political response to this economic madness.
But political analyst David Masunda says he does not see the government backtracking on its plans to introduce the bond notes.
And this is a decision that must have been taken at the very highest level, given the crisis that we are facing in terms of hard cash from the banks. This is not, I think, an easy decision that came from either the governor or his office. It must have come from government itself, realizing that that might be the only way to address the situation. Whether it is political or not, it depends on where you are looking at. But I think it is one practical way of trying to address the issue. And it might not be very popular because Zimbabweans still have that feeling of the bearer notes at the back of their mind.
Tamborinyoka said his party wants the country to maintain the current multi-currency regime, arguing that Zimbabwe's economy was not yet stable. Reporting for Studio 7 from Harare, this is Thomas Chiripasi.
Meanwhile, some local people are camping outside banks in Mashingo in an attempt to withdraw their hard-earned United States dollars in fear that they may lose their money, like what happened when the Zimbabwe dollar was dumped in 2009 when the country adopted multi-currencies. Our correspondent Gantry Maramba reports from the provincial capital.
Edmoma Konese is one of the villagers who has spent more than 3 days attempting without success to withdraw his money from a local bank. Makonise says he will only go back home when he gets the money.
Yeah, I've been here since Saturday trying to withdraw my money from the banks, but it is now Tuesday. I'm still waiting for my turn to get whatever little that is available in my account. The major reason is that there is so much uncertainty with this bond notes fiasco that we've just been told by the RBZ governor. I have lost my savings because of the hyperinflationary environment that persisted in 2007-2008, and I wouldn't want to risk again. So I would I'll stay in town, stay in the pavements for as long as is possible so that I withdraw my money.
Another Masingo resident, Sheila Mtua, who has braved the harsh weather condition and decided to camp at a local bank, says all she needs is her money.
I've come all the way from Zaka and sleeping in the pavements, and so far we don't even know when we are getting our money. And with the fear of those bond notes that are coming, now we don't know whether maybe they're just like those Zim dollars and they'll be slashed out like in the bank. So I'll just wait. With this coldness, I would rather wait. But now we are afraid what is going to happen with our economy. Since we are failing even to get the US dollar, how will we survive the curse if the bond are coming back in our country?
Terence Gono Kongez, adding that it is difficult to understand the Reserve Bank of Zimbabwe's move to introduce the bond notes.
They are trying to give us an explanation about how the bond notes will work with the US dollar, but the language is too technical to most of us, and we don't have any option but to secure what we had invested in our accounts.
Elton Chauke, another villager from Wenez communal lands, says they have lost confidence in anything that is done by the government, and as a result, they cannot accept what he calls worthless bond notes.
You know, I don't trust this government. I just think I should just save my dollars in my pocket, because the next time I will come up here and they will tell me that, you know, you now have a Zim dollar, you no longer have a US dollar, like what they did during the Zim dollar era, whereby they just woke up and announced that we no longer have money.
RBZ Governor John Mangujga says the bond notes are designed to promote exports while easing cash shortages. Reporting for Studio 7 in Mashingo, this is Gandhi Maramba.
And Central Bank Chief John Mangujga's task number one as he prepares to unveil bond notes is convincing the public that they will not depreciate in value, leading economists have said. Mangujga announced last week the introduction of bond notes in an effort to ease the current liquidity crunch and an attempt to stimulate the country's ailing economy. The notes, coming in $2, $5, $10, and $20 denominations and backed by $200 million from the African Export-Import Bank, are expected to start circulating in 2 months. Director of the Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Godfrey Kanyenze, says Mangujka's dilemma is that government has failed to reform and people lack confidence in the ability of the central bank to address both the cash crunch and economic problems. Kanyenze says the bond notes will see the dollar appreciate even more, adding that people have not forgotten the disaster of 7 years ago when Harare introduced the bearer notes that had no value at all. Economist Brains Muchemwa, director of a microfinance institution, Oxlink Capital, tells Studio 7's Blessing Zulu that the bond notes will be dead on arrival if Mangujka does not get buy-in from Zimbabweans.
When you look at the challenges relating to accessibility of cash, to some extent, yes, the bond notes will be able to alleviate the challenges associated with access to cash. But of course, the extent to which they will be able to address that challenge relates to, unfortunately, the issues of confidence in the market. And it becomes therefore important that issues relating to confidence be addressed so that this bond note may be able to address that cash problem, without which it might become very difficult to address the challenges if the confidence issues are not looked at. And the second one relating to whether indeed this may be able to provide stimulus in the market, that one is not it's very debatable, largely on account of the fact that $200 million is a very small amount of money in this market, especially if one is looking at how other economies the world over have used quantitative easing approaches to stimulate their respective economies.
How can Zimbabwe stimulate its economy?
The issue of economic stimulus is not an easy subject, especially for a country that is using US dollar. And when you look at the experience of European countries that have adopted the euro, I think the evidence is quite abundant that indeed economic stimulation is not an easy subject, even if you look at what has been happening in the U.S. in terms of quantitative easing. But surely there's a lot of debate that is needed, because when you look at stimulating this economy, it's not just about printing money, but it's about creating an enabling environment that makes it happen. And as such, you need a lot of reform in terms of the ease of doing business.
Economist Brains Muchemwa, director of a microfinance institution, Oxlink Capital, speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Young people out there, are you concerned about the many issues that affect you and Zimbabweans in general? Rise to the occasion. Make an impact. Let your voice be heard, and let's get talking on The Connection.
We cover a range of issues that affect young people.
I am Tatenda Gumbo.
And I'm Tungamili Nkomo.
And we are the hosts for your number one youth forum, The Connection. We are discussing the brain drain being faced by Zimbabwe as young people are studying in the diaspora and remaining to work and build their careers in those respective countries.
To get involved, send us a message with the hashtag TheConnection on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
More than 70 former National Railways of Zimbabwe workers today approached the parastatal seeking terminal benefits 10 months after their dismissal. The former workers' representative met with officials of the NRZ who assured them that they are working on the terminal benefits. NRZ spokesman Fanuel Masikati said he was not yet aware of the incident and asked Studio 7 to call him tomorrow. But Zimbabwe Congress of Trade Union Secretary General Javet Moyo tells Studio 7 that their affiliates were doing everything they could to help dismissed workers get their terminal benefits.
The organizations which are organizing in these different respective industries, some of them under the auspices of the ZCTU, are helping
these workers to either return back to work if the company is unable to pay, or to make sure that the companies pay what is stipulated by the law. Our experience, or what we are witnessing, is that some of the workers, they have not managed to return back to work. Neither have they been paid these retrenchment packages. Those who have returned to work, sometimes they face the difficulties of even accessing their salaries. So they return back to work and still they are behind in getting their salaries, or they get their salaries in staggered forms because of the challenges I think the companies are going through. But the other group is not at work at all. They were not able to be taken back, and they were not even paid their retrenchment packages.
How is this going to be resolved, Mr. Moyo, considering that it's now more than 10 months for most of these workers without getting their terminal benefits?
There are those employers who are coming forward to say we'll be able to pay in installments. We don't have the money. There is another group of employers which is adamant, which is not communicating. And these are the cases which are likely to be spilling into the court, because the employers are adamant or they are stubborn. These are unscrupulous employers who merely decide not to pay, not to follow the law, because the law is very clear. Either those workers are returned back to work, or they are paid.
That was ZCTU Secretary General Japhet Moyo on the line from Harare.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up, Zimbabweans are making a living through selling domesticated quail birds. Stay tuned. But first, a look at regional and international news. New U.S. political surveys show the likely presidential contenders, Republican Donald Trump and Democrat Hillary Clinton, locked in tight contests in three battleground states that could control the outcome of the November election. Clinton, a former U.S. Secretary of State, continues to hold about a 6 percentage point national lead over Trump, a brash billionaire real estate mogul. The so-called Panama Papers affair that erupted last month is getting renewed attention as a huge database of documents linking rich politicians and celebrities with offshore tax havens goes online. The documents confirm what has been suspected a long time, that the global elite use shell companies to avoid paying taxes on their wealth. U.S. and Somali special forces conducted a joint raid early today on a base of militant group Al-Shabaab, killing or capturing an unknown number of militants. And President Barack Obama says he will visit Hiroshima, Japan, late this month, becoming the first U.S. leader to go to the city where an American warplane dropped the world's first atomic bomb in 1945 during World War II. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Large numbers of Zimbabweans are making a living through selling domesticated quail birds, but some of them have found the business tough due to lack of new markets for live birds, their meat and eggs. Our correspondent Athash Goriwa has more details.
People in some parts of Matonland West Province keep quails for personal use, while others are making money through selling the birds for breeding purposes. Some local people sell dressed quails and eggs in various markets and to households that find the meat palatable. The birds' eggs are a hit among many people who claim that they also have medicinal value. Medical practitioners could not be immediately drawn to verify these claims. One of the quail breeders, Alexio Mazambani of Alaska suburb in Chinoy, says he has been running a booming business from the time he started this business last year. Mazambani keeps 70 quails at his home and realizes 80 eggs a day, which he sells for $12. Mazambani says he will get such quantity of eggs for the next 2 years, since quails lay eggs for up to 2 years, depending at times on the breeding environment.
I'm now assured of my money every day. If the sun rises, I simply know I'm pocketing my $12, at least $12 each and every day for the next 2 years. So actually I'm benefiting a lot out of this quail farming.
Quail breeder Kenneth Mshongahane of Brundish in Chinoy says quail eggs are in high demand as individuals visit his home to buy them. According to Mshongahane, who acquired quail keeping skills from a local company, M&S Company, says he started his business with 100 birds. Mshongahane says training is critical in reducing the high death rate among the birds that start laying eggs when they are 6 weeks old.
Actually, you got to go under a training, boss. If you just go into this business without the knowledge, the know-how of how to keep the birds, you end up maybe having some mismanagement. For example, sex ratio must be mastered. Then this issue of light. And there are so many things that you got to know before you embark into business.
Mshongahane says he is not quite sure why so many people buy the same number of quail eggs per day. One of Mshongahane's customers, Miranda Choguguza, claims that she eats 2 quail eggs per day for controlling her weight.
I was fat, very fat. Those who know me, they know me as a fat woman. But now, because of the quail eggs, I drink almost every day. Now I'm very slim. I have to change my wardrobe.
Some people like quail meat and they say it's tastier than chicken. Karoi-based Dr. Ramson Miripiri says quail meat is no different from other wild birds in terms of nutrition content. But Dr. Miripiri says quail meat is tastier than any other wild bird because it has less fat.
You can behave as many zoota as you can. And after all zoota, the meat is tasty.
As more people turn into quail business, some experts say this business is shrinking. Financial consultant Edmore Mazarure says the market of the quail bird business is almost flooded and some people are not realizing any profits. Mazarure says some companies train quail breeders for a fee and those trained buy quails from them and sell eggs to the firms for incubation.
So we have by people who are primarily producing this product. So we have these guys, they train people, they offer people to have a product maybe for free or maybe for a small fee. But then they get the money, and these people are stuck with the product at the end. This is a typical situation of a product scheme, pyramid scheme, whereby one is promised to have a lot of clients at the end, but they end up being stuck with the product. But the one who trained them, the one who sold them the product, gains all the money, and those who are left gain nothing.
A large number of Zimbabweans are now viewing the quail business as some kind of manna from heaven in a country that is facing serious social and economic problems. Pastor Donald Mushipe of Evangelical Church of Zimbabwe says quail birds are a God-given food, just like how God sent quails to the children of Israel.
It was a time of crisis when these squirrels were God-given, this crop to the people. You want to feed them because they were having a problem. They're complaining. They're saying, no, we don't have proper food. Especially in our time like Zimbabwe, we don't have enough food to cater for our people. So otherwise, other people were here trying to keep these things. They are trying by all means to feed the nation. They are there to help them financially, even also as a source of food.
The minister of religion may be right due to the fact that a large number of people are now making a living through selling quail birds. Kenan Musendami of Wunyane High Desert suburb in Chinoy, who is jobless, says this is his only source of income.
We are unemployed and
Definitely, that's the means of income where we can get our income. We are not employed.
A government minister announced recently that Zimbabwe had temporarily suspended trading in quail beds, a move that was quashed by some senior state officials. Reporting for Studio 7 in Shinoi, this is Arthur Chigoriwa.
Some Zimbabweans studying at various universities in the United States graduated this weekend, with others getting an opportunity to rub shoulders with U.S. President Barack Obama, who delivered one of his last commencement speeches before he leaves office at Howard University in Washington, D.C. Saturday.
One of the lucky Howard University graduates who was at the graduation ceremony at which President Obama delivered his commencement speech, Thelma Mubaiwa, says she felt inspired and ready to conquer the world after receiving tips on how to succeed. Mubaiwa, who came from Zimbabwe at 9, says it has been a long journey for her as she had to work to fund her studies while also attending school. Mubaiwa obtained a Bachelor of Arts degree in political science, majoring in politics and Afro-American studies. She said President Barack Obama's speech highlighting the need for people never to give up is exactly what she faced before graduating at the weekend.
What touched me the most was three things that he told us on how to succeed in life. You know, he said, you know, I'm going to give you a secret. And, you know, it was just talking about that dedication, that perseverance, and never letting anything, you know, hold you back. And for someone who grew up in Zimbabwe and, you know, had the opportunity to come to America and to get an amazing education and to watch, you know, a black president make office and then to see him physically, I mean, it was amazing.
President Obama did not only inspire the graduation class of 2016, but also lit a fire in one of the parents of students that was graduating in finance. Mrs. Patience Musonza came to see her second son to attend Howard University, Tapiwa, graduating. Mr. Obama's speech made her decide to take up a nursing degree at the same university starting this fall.
As a parent, I was really inspired because one takeaway that I got from his message was, what is your strategy in life? What is your strategy? It's good to have ideas, but do you have a plan? I was really inspired and given the confidence to continue with my education because apparently I had applied to a nursing program, and fortunately enough, I was accepted at Howard School of Nursing, and I'm aiming for higher ground.
Another Zimbabwean who graduated from Berea College in Kentucky and will be heading to Wall Street, where he has secured a position with Goldman Sachs, Leslie Matereke, says the road was not easy, but was definitely worth it. Matereke was on the United States Students Achievers Program, which assists underprivileged academically gifted kids to get education. He urged others who would like to pursue their studies in the United States to utilize USAP and other similar programs.
My uncle was taking care of me and my sister and my siblings because our parents had passed away. So we had the privilege that we had an uncle and aunt who wanted to invest in our education. Right around 2011, I learned about this program called United States Students Achievers Program.
Matereke said he received a lot of extended family support as he was an orphan, but that never stopped him from wanting to reach his full potential by taking advantage of opportunities offered to advance himself academically. Most of the Zimbabwean students who continue to graduate from American colleges say they would like to return home to help rebuild the country, but the situation is not yet conducive for advancing their careers. Reporting for Studio 7 from Washington, this is Marvelous Mhlanganya Huye.
Remember to stay tuned for Studio 7's The Connection at 8:30 p.m. when our host will be talking with listeners and experts about youth brain drain. Now to recap today's top stories. Morgan Changrai's MDCT says the proposed introduction of bond notes is politically motivated. Former workers of the National Railways of Zimbabwe demand their terminal benefits. And some Zimbabweans are making a living through keeping quail birds. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Praxidus Jeremiah. This is Jonga Kandemiri.
Tateleli tubakile ukubonga omunye wami uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 10 Nkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono. Endeka sisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka amabond engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile.
Umkhokeli we-MDCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni.
Namhlanje sikobulawayo sikhangelela ukuthi sikhulume labantu nengatsha eziningi ezijiyeneyo, iingatsha ezimele esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amatshethi, iingatsha zikahulumente nde sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uhulumende weZimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamaso angehlisa ubuyanga elizweni. LeZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda, bathi bengagqiba izifundo bengasaphindeli ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokeli wobandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tshangirai ube lomhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe lamhlanje becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni, njalo besola imizamo kahulumende yokuletha uhlelo lwama-bond notes ngendlela yokulungisa lolu hlupho. I-MDCT ithi uhlelo lolu liqinga lebandla leZANU-PF lokuthi lithole imali yokuholisa izisebenzi zakhe ngoba ingase ngalamali, kodwa uhulumende uyakulandula lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngokuphuma emhlanganeni we-MDCT, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salele bandla uSenator Bhekilifa Sibanda obekulo mhlangano.
Besikhangele lo mzamo wehulumende oliphutha okuzama ukuphendukisa iZimbabwe dollar through i-backdoor ngokuprinta thine siwabiza sithi ngama-bond bearers checks. Ukuprintwa kwemali kufuze kuhambelane lomumo othize wezomkhono. Endeka sisiboni isizathu sokuthi uhulumende athi uyafaka ama-bond coins engatshelanga abantu ukuthi sehlulekile ukuba lama-dollar emelika aneleyo. Njalo asicasisele ukuthi acasisele abantu ukuthi amadola emelika ayengathi njengabe esehla ngomnyaka ngomnyaka. Sibone ngani uhulumende kufuze aphumele egcekeni ukuthi ukugijimisa umkhonomo waleli lizwe sokumehlule esebenzisa i-multi-currency approach, lokho sithi izimali zamazwe achiyeneyo.
Yena usibalukhulu webhanga le-RBZ uthi yena isinqumo lesi sokusebenzisa ama-bond notes ayisiso sinqumo esiphathelane lezombusazwe.
Ungabuyela emuva a few years, kuva kubo 2008-2009, iqiniso kalizanga liphume kulowayengugovernor we-Reserve Bank ngaleso sikhathi, ngoba amatomu ayedonswa ngemuva kwakhe yena engusomlomo kahulumende. Yikho asilaso isizathu sokuthemba imbiko esiyibona ikhulunywa ngusomlomo kahulumende. It's not a problem of cash, it's a problem ye economy le yesifesane la.
Isinqumo elisithetheyo yisiphi?
Sithethe izinqumo, and izinqumo lezo abantu beZimbabwe bazazibona sesenzakala. Singeke sivele siyikhulumele masekelo.
Lona uhlupho lokusilela kwemali solunjani elizweni?
Ke ngaphuma koBulawayo ngisiye ekhaya okuyi 138 kilometers away ngidrive imota. Inhlanhla kuyikuthi ifuel bengilayo kodwa ngiphume ngiphethe $4 esikhwameni sami. So ngikupha umbono lo ukuthi ubone ukuthi ukukhuluma ngesimo semali esinzima.
Lo ke ngusenator mawethu Mathebeleland South umnumzana Bhekile Fasibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namuhla sikhangela ukulahlekelwa kweZimbabwe ngabasakhulayo abaphuma elizweni besiyafunda lokusebenza kwamanye amazwe. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo.
Uhulumende weZimbabwe useyiphume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma lamaswa angehlisa ubuyanga elizweni. Emhlanganweni wakoBulawayo lamhlanje uZulu bekhala ngokuthi akalasekelo alutholayo olweneleyo olusuka kuhulumende enhlelweni zonke zentuthuko zelizwe. Unompumelo lomoyo sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sogatsha lwezemali umnumzana Kholisani Moyo uthi uhlelo lolu luzadonsa inyanga njalo bakhangelele ukuya endaweni ezimbalwa ezigoqela eNkayi, Mzingwane lezinye.
Namhlanje sikoBulawayo sikhangelele ukuthi sikhulume labantu lengatsha eziningi ezijiyeneyo, ingatsha ezimele esingathi ngama-NGOs ezizimeleyo, amathethi, ingatsha zikahulumende. Sikhangela inhlelo eziningi ezikhona ezikhangelene lokuqedwa kobuyanga.
Uqhubeke ethi uhulumende uzaphuma njalo ijumo lokudinga amasu kuhlelo oluzadonsa okweminyaka emibili.
Esikhangelele ukuthi lolu hlelo luzakwenziwa okweminyaka emibili esingathi khona yi-second phase yokuqeda ubuyanga. Luyabe lukhangelele ukubana luhambelane le esingathi khona yi-country's blueprint, silubambani Zim Asset.
Unkosikazi Judith Ncube osebenza nenhlanganiso zabomama kukhansil yakoBulawayo ubeke ukuba indleko kunye lemithetho ekhona iyancindezela ukuthuthuka kwabo.
Nxa engathunga kumele nxa kuyikuthi ibhasikiti zakhe ziyaphuma ngaphandle kwelizwe uyathengisa, akumelanga impahla lezo ziphume zingenziwanga i-fumigation, i-pest control. Ngenye indlela ibhasikiti liyaliphethe isidura bese bebuyela njalo ebuyangeni, kanti babe bele nhlelo ezinhle ezokuthi bengabi ngabayanga.
Unkosikazi Jenny Williams okhokhela inhlanganiso yeHoza yena uthi ubuyanga bubhahile eZimbabwe njalo ukusweleka kwemali yikho lakho okwengezelela ubuyanga.
I-poverty isikhona eZimbabwe, imumethe nge-government engathandi bantu, engalani lo bantu. Naye sebeza letha u-bond note kutsho ukuthi sebe-give up ngabantu kabasela thando. And naye ngikhangela i-poverty, ngikhangela the face of a woman eZimbabwe. Iyakhala sibe.
Umlimisi wohlangothi lwe-RX, umnumzana Davidson Masendeke, uthi indlala isidale ubuyanga ezweni ngoba abalimi abalamali yokuthenga okokulimisa.
Sibona ngani imbangela yalokhu ukuthi isivuno sihlala sisehla ngaso sonke isikhathi? Imbangela zakho lokho ziningi kakhulu, okuhlanganisa ukuthi abasenelisi abantu ukuthenga imfanelo zokuthi balime, imvundiso inhlanyelo eziqondileyo lezokulimisa izinto zokulimisa konke kakuseko khonoko kuthi ukuthi abantu sebelima indawo ezincane njalo bezuza isivuno esiphansi.
Okugcizelelwe ingcwethi yezenotho kobulawayo umnumzana Butler Thembo ethi uhulumende udlalisa imali enika ugatsha lwezomvikela encitsha olwezokulima.
Inkinga esilayenze eZimbabwe asinswelo zemali kodwa inswelo ezikhona yikuthi imali evele ikhona khonapho kulokho kuthiwa yibhajethi eningi yakhona iya endaweni lapho engamelanga iye khona. Sithola imali sihambise esibuthweni lokho kuthiwa ku-Ministry of Defence, sihambise elinye kubo-Office of the President. Kodwa ukuthi imali iye kubo-Ministry of Agriculture, labo-Ministry of Mining kwezenjiwayo lokulapho esilima khona, yikho khonokho sokudalele esingathi yi-poverty elizweni lethu eZimbabwe.
UZulu wakobulawayo ubikele uhulumende imicijo embalwa emayelana nezifiso zakhe kwezempilakahle, ezokulima, ezokuguquka komkhathi, isisekelo sombuso, abasakhulayo, ukulinganiswa kwamathuba kwabesifazana, okwezindlu lokunye. Laloba befeze izifiso zabo, abantu bathi bazakholwa uhulumende esephenduka ezobika ukuba yiziphi inhlelo azazenza ekwehliseni ubuyanga. Ubulawayo lokhe ebhekane lokusilela kwemali emabhanga, iningi lamabhanga akobulawayo alokhe elendwendwe zabantu abalinde ukuthatha imali zabo abazigcinisileyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. EleZimbabwe lilahlekelwa ngabasakhulayo abaningi abasuka elizweni besiya emazweni ukuyafunda, bathi bengagqiba izifundo bahle basebenze khona bengasaphindeli ekhaya, okuyinto ingcweti ezithi ibisela muva intuthuko yelizwe. Abasakhulayo bathi kunzima ukubana bahlale eZimbabwe ngoba imisebenzi kayitholakali, ikanti-ke njalo umnotho uqhubeka ubhidlika. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxhume umunye wabasakhulayo ofunda eCoventry University kweleBhilithane, uKimberly Bebe.
Uhulumende wathi ekhampeyina iZANU-PF yakupromisa abatsha ukuthi bazayenza, bazasivulela imisebenzi eyi-1 million. Kodwa manje ungakhangela imisebenzi akula, i-unemployment rate is very high. So yikho okubangela ama-push factors okwenza ukuthi ama-youth bebaleke ekhaya eZimbabwe beye kwamanye amazwe besiyazama ukudinga imisebenzi lemfundo, ngoba ama-youth ngokubona kwami abasela hope in Zimbabwe ngendlela into ezime ngakhona. Ungakhangela i-government ayikhathi, ungakhangela even uma umuntu efundile efuna ukuba ngu-teacher kunzima ukuze ungene ukuthi ube ngu-teacher. Le mthetho le efakwa nguminister omutsha uDokora ukuthi o-teacher sokumele bebetshonela ngalonke esikolo, and imithetho yangkhona isi-repressive to auditor. So abantu vele abahawukeli impilo yeZimbabwe sikhuluma kunje.
Alubana abasakhulayo beZimbabwe abakwamanye amazwe bayabuyela eZimbabwe bayesebenza khona nxa bethe baqeda izifundo zabo, alubana umnotho uthuthuke kanganani eZimbabwe ngokubona kwabo?
Mina ngibona ingani lobu umnotho uthuthukile ngoba nxa ilizwe lile manpower, ilizwe lile expertise kungaba ngcono. Usakhumbula ngesikhathi lesiyana kulo mhulumeni ohlangeneyo kule Government of National Unity, abantu basebele hope sebephenduka ekhaya sebezozama ukwenza ama-project. Sabona kakhulu abantu ababehlela isikhathi eside diaspora sebezozama ukudinga imisebenzi kumakhampani, abanye bayithola sibili.
UNkosazana Kimberly Bebe ngofunda eCoventry University kweleBhilithane. Ababona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni iZimbabwe Electoral Commission bathi bazimisele ukusebenzisa indlela zokulezinsuku ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eye-biometric voter registration nxa imali ingatholakala. Njengoba kulendleko engaba yizigidi ezidlula amashumi amahlanu amadola, $55 million, ukulungiselela ukhetho luka 2018. UMavis Gama usipha lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo weZEC uJustice Rita Makarau emhlanganweni wokubonisana phezu kwendlela ilizwe elingazilandela ekuqhutshweni kokhetho owenzelwe ehoteleni yeCrown Plaza eHarare.
Government will have to fund this because remember we are funded from treasury, and if there is any assistance
uhulumende kuzamele kube nguye odinga leyo mali yokuqhuba lomsebenzi njengoba kuvele kungumsebenzi wakhe wokutholisa leyo mali ivelela kusikhwama sakhe. Nxa kuza kuba losizo oluzayo luvelela kwezinye inhlanganiso eziphathisayo, kuza kuba yikho lokho usizo lomthwalo wokwenza ibe khona leyo mali kumele kube ngo kahulumende, njalo sikhangelele asize ngaleyo mali. Aseqalile amalungiselelo, sivele sihlezi siwenza sikhathi sonke. Okwamanje sifuna ukulungiselela ukhetho luka 2018 kwezokulotshwa kwamagama alabo abalelungelo lokuvota.
Umgcini sihlalo ebandleni le-People's Democratic Party, uNkosikazi Lucia Matibenga, uthi abebandla lakhe sekuzamele baqale bayihluzisise lindaba anduba batsho ukuba bona bakhetha uphi umhlobo wokubhalisa.
Ukurejistwa kwemitshina lokho kuthiwa yi-biometric sibona ngasathi kuyasisiza njengebandla. Sikufaka sikuqondisana le-manual registration. I-manual hayi, lathi sesiyibonile ubunzima bayo asiyifuni, kodwa siqonde lokho kwamagetsi abathi i-biometric. I-biometric yakhona layo ilendlela ezingu-3. Kubalulekile lakho ukuthi sihluzisise through ama-consultations anjengalawa ukuthi sibonisane ukuthi indlela zamagetsi zona lezo yiphi engaba ngcono ukudlula enye.
Ukuthatha uhlangothi kwalabo abayabe bebhalisa abantu nge-biometric voter registration ukwethuselwa kanye lokwesaba okusebantwini kulakho ukuphazamisa lomsebenzi ngaphandle kokuba uZulu atholiswe imfundiso ngaphambilini, kutsho uNkosikazi Matibenga.
Siyabe silokhu sisesabela futhi ukuthi njengoba kule polarization elizweni lethu kulokwethuselana lokwesaba mayelana ngezinto zokhetho, siyathandaza kuNkulunkulu ukuthi indlela lezi zamagetsi zingaze zasetyenziswa ukwethusela abantu. Ngeke saba silokhu sikhuluma okwakithi ekhaya emagusini, siyahle siqonde emagetsini njengoba kumele siqonde emagetsini.
Selokhu ilizwe lathola uzibuse bekusetshenziswa indlela yinye ukuqhuba ukhetho yokuloba amagama abalelungelo lokuvota kugwalo lwe-voters roll. Ingcwethi kwezombusazwe zithi sekumele kulandelwe indlela eza kulezinsuku ukuphathisa ukuthi kungaze kwaba lokukhonona ngempumela yokhetho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa usihlelo lo-Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumakakasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Lamhlanje ku-Live Talk uhlelo lwabasakhulayo Always the Connection sihlaziya udaba lwabasakhulayo abathi bangayafunda emazweni bangagqiba izifundo zabo khona ngale kabaphindeli ekhaya. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC. Sokuqhamuke ufuthelana okukhulu phakathi kwabaculi ababili uMoki Ncube oweMokis Connection loThemba Boyoyo Mathe. Ngemva kwemibiko ephume ephepheni leThe Chronicle namhla, uThemba isithi useyisiphofu nje ngoba eloywe nguMoki. UThemba ubelilunga lebhendi kaMoki bengekehlukani ngomnyaka ka-2013 wasephuma wayasungula elakhe iqembu. Iphephandaba leThe Chronicle lithi ikhulume loThemba walazisa ukuthi wahamba kubosiyazi labaprofita ngokugula kwakhe. Bamtshela ukubana uloyiwe nguMoki. Kodwa uMoki uthukuthele ngamazwi la njalo uthi uThemba uyamsukela.
Hayi, tukamili impela le daba lolo lubuhlungu kimi ngoba kuthe ngesonto ngafonelwa ngabe iChronicle bengibuza ngakho lokho ukuthi ngiyala lempahla zomfana ufana ukuthi yime ngamloyayo yiko kwangimangaza vele ngamangala ukuthi khona la kathesi lonke ngimangele mase ngisizwa ukuthi akuphuma ephepheni ngiyamangala ukuthi maye khuluma ngodaba lololo lokuloya uyakwazi ukuthi inkalakatha yecala elinzima labo bechronically kambe maye kupublisha kabakwazi ukuthi ikuqabanisa abantu emthethweni kulicala elikhulu lelelo.
Nxa bebika bona abe Chronicle bathi uThemba wabatshela ukuthi wahamba waya kubosiyazi waya lesontweni bamtshela ukubana nguwe owamloyayo.
Yayi, yena maye kutsho khonoko yikho lami engikulindileyo ngizathi ma ngabamba lelo phepha ngikutsho ngoba kuthe kunjalo ngibe ngimfonele nje izolo Monday ngikhulumisana laye ukuthi kathi ngizwa beChronicle befola bethu tenya kuloya waphika wemba phansi.
Khona lalwa yini kwehlukaneni kwena?
Ufana lokhu angizange ngilwe laye abalingi ama-supporters bayazi sasuka lapha 2013 saye South sibiziwe. Usafika sachaza sibizwe ngama-shows about 6. Sathi sesibuya wakhanya sengumuntu ongasabambeki kathi sesiponswe ngomunye umuntu ewayekhezi. Yikho ke ayilami ngamchiya kanjalo sabuya labafana kwaba yikhonoko vele wayechiya impahla zakhe lonke ezikhona lakathesi. So bengicela bonke ama-supporters abafuna ukuzwa ngalolu daba mina bengamfunela bengithole kunamba eZimbabwe ku 0775849464 ekugcineni.
Umnumzana Moki Ncube umculi olodumo siphinde saxoxa loThemba yena uthi yebo ukhulumisane lephephandaba leli eThe Chronicle ngokugula kwakhe lokwehlukana le Moki's Connection kodwa uthi kazange alikhiphe elokuthi uloyoye nguMoki.
Awuzange ukhulume laba beChronicle? Bayakusukela bephephandaba leli Themba ngoba bathi wena watshi ukubana wahamba kubosiyazi la kubaprofita bakutshela ukubana awusaboni nje uloya nguMoki.
Hayi, lokho angikushongo.
Bona beChronicle usuke wakhulumisana labo yini ngalolu daba? Bathini?
Bekubuza ngokugula kwami khonoka kethi.
Ngitsho udaba soluphumile phela ubabuza ukuthi kanti la ngiqambela amanga nxa kuyikuthi bayakuqambela ngempela. Uthe usuzwileke ngendaba le awukubonanga kuqhakathekile yini ukuthi ubatshayela ucingo bona beChronicle ubabuza ukuthi kanti likuthatha ngapi lokho?
Umnumzana Themba Boyoyo Mathe umculi obekhuluma lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ese Plumtree.
When we bow, silale ma. When we bow, silale ma. When we bow, silale ma. When we bow,
uhlelo lwamasiko lenhlala kahle yabantu lamhlanje sihlaziya udaba lwemichado esivuka mpunzana idilika abantu besanda kuchada. Kambe kubangelwa yini konke lokho? Minengi imichado edilekayo kulezi nsuku eZimbabwe. Abanye bethi kubangelwa yikugilelana imikhuba, kube labanye abathi njalo akusela madombo alohlonze elizweni. Ake sizweke unkosazana Stars Mathe Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazane lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko esintu bexoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Kusokuhlupha kakhulu emendweni Dube lomkandla. Mina ngokubona kwami luhlobo lokwendo solukhona ukwenda kwakhona osokwasala ibizo kodwa kungayisiso simo sokwenda. Kade abantu bangakhulumisana emgwaqweni basomisane besiyalala bendawonye bavuke sebesiphi sebethathene. Omunye ngosesithi mkati wangu, omunye utisesithi murume wangu. Kambe yebo ikwenda yini kukhona ukuhamba ukufika ngapi?
Baba mkati, sokunjalo kanti?
Kunjalo kakhulu indaba phela ngayisukeli emendweni. Umendo ungaba yisihlodi. Okuthi yona sona isisekelo sakho nakasikho. Uyathi Mathebe, bahlangana emgwaqweni emabhasini iviki zibe mbili zibe ntathu labazali abaswa nezihlobo kazaziwa ngobana sebefundile mhlawumbe bebona thina yithi esingasafundanga isisekelo kasikho sokuthi bafundane
abantu kabasafundani Dube angitsho ukufundana kuphela abantu kabasasekelwanga njengoba umkandle sitsho uthando kwakuthande abasekeli obabakazi obabomncane kuze kuyefike bazalini yikho bekusiba le dombo phela elikhulumela laba babili nxa bethe bakhubana nxa kuthe omunye wangazwisisi omunye sesiya kudombo lakhe kambe okwabo lokho sokuqalisele kujayiveni ngemva kokujayiva sokulelwe ebuseni sokungubaba lomama idombo liyake lifike nini lezidingwe nini, ubabakazi yake bikelwe nini, etshelwe nini. Akusela mendo lapha, into lokhu mani yazi kangikwazi ukuthi singakubuyelele emuva sithini.
Okuhluphayo ukuthi phela abantu abasadinga amadombo, sebephonga ukuthi ifolokohlo nje, cha uhluqedise kwalama mkandla.
Ye, abantu laba sebezimele bodwa sebakhulana yona le nto kona uyalinganwa kumele umuntu enza ukufuna ngathi kuka lezi khadi zempilo nemithetho efakwa emazweni athini iyakhulona leyo lakithi thina kithi umntwana ngumntwana ezanjena egodini kodwa ngomthetho welizwe umntaba le minyaka engu-18 usengazenzela ukufuna njalo wena mzali ungazayo umlawuli ngokunye kwakhona khona lokhu le mishina lesetshenziswayo abantu sebasuka beqa ibanga lobuntu bangena kwezinye izinto ezingaqedakaliyo liqinisa ukuthi uswelakala kwabo kwabakhonumbe amadombo yiko okunye okubangela ukuthi izinto lezi zitsheke ngale ndlela
kodwa angatholakala kangaphi amadombo njengoba abantu sebehlala emadolobheni baba mkahle
hayi kade edolobheni anti bakhona lathi singenge sibadala singaka sihlele emadolobheni kodwa sisalibambile oludala yebo kuhlele emadolobheni lako kulwenkinga zakho zokuthi kuyahlanga okuyizizwe lezizwana ezijeniyo ezenzibendlela ezijeniyo kodwa eqinisweni lasemadolobheni ngobana kuhlala abantu bakhona abantu abadala abathunywayo bengamadombo siyakubona imihla lamalanga ayisibo bonke abahlala emadolobheni asebalahlekelwa amasiko la ibuntu babo hhayi ngokuyilutshwane nje okwenza ukuthi abantu balahle kodwa hayi bona abantu bakhona
lapha-ke sizwe unkosazana Stars Thebe Mathe olwela ilungelo labesifazane lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko yesintu bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 lilalele kumsakazo we-Studio 7 esakaza ise-Washington DC
Joshua and Komo,
sabugom anyongolom aramatate lathela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabe nsundu qaliwe siziba saserodisia unze amandebele eyakhupha bamhlobo esizibeni zabhulukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubeli mhlophe elakhe isidleke kwahlala imkhumbazana wena owembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu owacitha umlilo wasentumbane ehlahleli manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya
ukuziphetha iindaba zethu zalamhlanje njengoba isikhathi singasavumi kunjenje nanzi ezinye ebezisilazo umkhokeli we-MTCT ubamba umhlangano wesiphangiphangi leziphathamandla zebandla lakhe becubungula udaba lokusilela kwemali elizweni uhulumende wezimbabwe usephume ijumo ebamba imihlangano lozulu yokuzama ukuphuma la masu angehlisa ubuyanga elizweni silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngupraxidus jeremiah ngisithi lingayikhatshana ngoba uhlelo olwe-live talk olwabatsha olwe-the connection luyeza khona manje.